Lilan.
Murara zvakanaka mhuri yeZimbabwe.
Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Monday, December 6th, 2021. This is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we're talking about COVID-19 and the death of human rights lawyer Tewa Mavhinga.
First, a look at COVID-19. In its daily report, the Minister of Health reports that one person died of COVID-19 in Zimbabwe yesterday and 523 tested positive for coronavirus. More than 4,700 people have succumbed to COVID-19 in Zimbabwe since March last year.
The ministry also reports that almost 4 million people have received their first dose of the COVID-19 vaccine in the country and close to 3 million their second dose.
The Omicron variant of COVID-19 has been detected in Zimbabwe, where there are currently 5,468 active COVID-19 cases. Almost 140,000 people have tested positive for COVID-19 since the outbreak of the disease in Zimbabwe last March.
Meanwhile, Zimbabweans are mourning the death of human rights lawyer Tewa Mavhinga, who died at the weekend in South Africa. Relatives have confirmed his death, saying funeral arrangements are being made.
Wangu wadiwa watereri na watariri nasi mchurongwa chedu, che live talk, chamuno piwa neni, Jonga Kandemiri, dine mwangu Kips Juve. Chiriputa risa, neje denda re COVID-19 mu Zimbabwe. Takanzuka urumende ichiziwisa kuti kwane, inonzi fourth wave, kurakiza kuti denda ilo radzoka rakare, rakati simbei. Chiriputa risa, nyayu yupa mwechete, nikuwa ni kwa kwe utachua na we Omicron mu Zimbabwe. Parijino, wanu wakawanda, warikungo, famba famba nyaya yezoro rekisimus negadziro dziri kuitika zvinove zvimwe zvezvinhu zviri kutyirwa kuti zvichawedzera iyo fourth wave iyo ene zuro takanzwa bazi rezveutano richizivisa kuti kwakafa munhu mumwe chete ne COVID-19 vamwe mazana mashanu nemakumi maviri nevatatu kana 523 vakawanikwa vaine COVID iyoyo COVID yauraya vanhu vanodarika 4700 muZimbabwe kubva paya tanga. Tichionawo zvakare panyaya yekubayiwa kwenhomba vanhu vangade kusvika 4 million vabayiwa nhomba yekutanga kana kuti mamiriyoni mana asi mamiriyoni matatu ndivo vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa hurumende yakaitarisira kuti pane vanenge vabayiwa mavhaksini maviri kana nhomba mbiri vanofananga vasvika mamiriyoni gumi kana zvikamu makumi matanhatu kubva muzana panopera gore asi vamwe vari kuti runenge rwendo rwakati rebei nekuti mukwidzwa kuti pange pachisvikwa wandu ihwohwo tichitarisa kuti kwabayiwa vanhu 3 miriyoni vabayiwa nhomba yepiri zvinoreva kuti kusvika panopera gore panofanira pabayiwa vamwe 7 miriyoni kana mamiriyoni manomwe ndo zviri kunzi nevamwe mutambo wakati kurei asi tisarasa mbereko nekufirwa zvinogona kuitika izvo zvamunofunga kuti hazviitike pahurukuro yedu tiri kutaurawo zvakare nezvekushaya kwegweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDewa Mavhinga vakashaya nemusi wemugovera vakashayira muSouth Africa ndo imwe nyaya yatiri kuti tinge tichikurukura pane pachirongwa nemumwe wangu Gibbs Dube. Gibbs.
Kunjalo ke Jonga Kandemiri njengokukhuluma kwakho sikuthi lamhlanje sikhangela ke okutshiyeneyo wokuqala esikhangela ngakho khonapha ke kustudio 7 umkhuhlane we-COVID-19 siyakwazi ukuthi kulabantu sibila babulawa ngumkhuhlane lowo kwele Zimbabwe khona manje nxa sikhangela ke uhlangothi lwezempilakahle yabika ukuthi kulo muntu oyedwa obule COVID-19 izolo bese kusithi ke abayi 523 bahlolwe batholakala bele gciwane le-COVID-19. Nasi sikhangela njalo sisiya phambili sijula siyabona uhlangothi lolu luyabika njalo ukuthi ke kulabantu abayi 4710 asebabulawa yi-COVID-19 kusukela ngombimbitho nyaka enye bese kusithi ke abantu abafika 139,046 abantu asebahlolwa batholakala bele-COVID-19 elizweni kwaphepha abayi 138,868 nxa sikhangela ke okwamanje kuthiwa ke kulabantu abayi 5,468 okuthiwa ngama-active cases e-COVID-19 bese kubuya ke nxa sikhangela sebejovwe ijekiseni yakuqala bayi 3,874,694 asebe chovwe ichekseni yespili by 2,884,045. So siyabonti ye bakona aba pepayo. Kususula labanye ke kungani kuba twalise nzima umkhuhlane lokhu. Uhlangothi lolu luyatshela abantu ukuthi ngcono behlatshwe amajekiseni befake amamaski baze khonokho kuthiwa-ke i-social distancing njalo bageze izandla kuphela lalabo balama-sanitizer basebenzise. So uhulumente utsho njalo ke jonga siyabona njalo ukuthi le omicron le engani yahluphe elizweni. So abantu bathithibela bakwazi ukuthi kumele benzeni umkhuhlane lowo ngoba ukhanya ngazani ungabe uhlupha sibili okunye okumangalisayo. Sizwe njalo kuthiwa-ke kulabantu abagula-ke umkhuhlane lowo loba-ke bahlatshwa ijackson yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19. So siye saxoxa-ke labodokotela abatshiyeneyo omunye wabo esixoxelaye ngudokotela Solwa Ngwenya othi-ke abantu kumele belimuke umkhuhlane lo ngoba umkhuhlane lo uyabulala. So-ke ubecela ukuthi sisebenzise lokhu asithumezele khona sizwe-ke ukuthi kambe uthini ngakhonokho ake lizwe-ke khonokho-ke asithumelezele khona ngomkhuhlane lo ukuthi sizwe ukuthi uthini udokotela Solwa Ngwenya. Nangu lapho
linjani ngapho Mahlaba Ezulu. Kwamanje umkhakha omutsha owe-omicron lo osukhona we-COVID-19 abathi i-new variant kade sakhuluma ngokuthi nxa singaziphathanga kuhle kuzafika imikhakha enje. Nanko-ke umkhakha usufikile. Liyaxwayisa-ke ukuthi lo mkhakha mubi kakhulu, kumele liwunanzelele, ungaqeda imiphefumulo zabantu eziningi kakhulu. Kumele abaningi abangasebenziyo lihlale phansi lilalele ukuthi kuthiwane ngomkhakha la omutsha. Abahambayo njalo emsebenzini linanzelele lezikolo ukuthi umkhakha lo alunompoli, ligqoke ama-face mask wona lawo lingaze lasondelelana liphefumulelana eduze. Ngoba umkhakha le izuzakala umuntu nxa ekuphefumulele eduze kwakho. Limekhatshana lingaze lasondelelana. Uze umkhakha lo ungalibambi njalo libe lokhu ligeza izandla lokhu esikuthi hand sanitizing.
Ye uyakhuluma khonapha jonga ukuthi abantu basanitize bayenze khonokho-ke okumele bekwenze okwafakwa-ke i-World Health Organization. So he's talking about what people should do to prevent contracting COVID-19. So one of the issues he says, remember to follow all the guidelines. Sanitization is one of them. So we just call it sanitizing people's hands and all those kind of things. So it's very critical according to him. And social distancing too, he says people should do it. Let's hear more about what he said.
Liyazwa njalo ukuthi amanye amazwe asevalile ukuthi abantu bengahambi ngoba lo umkhakha ukhanya wethuse abantu abaningi emhlabeni. Yiwo umkhakha abantu kade sikhuluma ngawo ukuthi nxa singaziphathanga singagcina sifika kule ingozi. Ingozi le engabe sikiyo injengale ingozi eyabonwa ngobaba ngo-1918 abayibithi Fraser. Yikho ulibona amanye amazwe segijime avala ukuthi abantu bengafiki ngoba i-coronavirus le isitshintshile singomunye umkhakha onamathelayo masinyane umemetheke. Yikho babonile ukuthi kungcono bevale abantu bengahambi.
So here he's talking about the temporary stoppage of people from going from certain countries, from let's say Southern Africa to various nations. He says, these developed nations are very worried about the Omicron SARS-CoV-2 because they think that it's spreading very fast. And according to him, it's okay for the borders to be shut down in certain countries because at the end of the day, it's a question of how to prevent the spread of COVID-19. So he went ahead and said this as well.
Umkhuhlane lo Mahlaba Ezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga umkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi ebantwini. Yikho liyaxwayiswa ukuthi nxa abantu besenza imikhankaso bekhuluma lilalele okukhulunywayo ngoba nxa umkhakha lo omutsha usubulala abantu baza kufa abantu ngesikhathi esifanayo bebaningi kakhulu njengoba libona amanye amazwe ethukile. Utsho ukuthi umkhakha lo usutshintshile ngendlela ohamba ngazo suyethuse umhlaba wonke. Yikho liyacebisa ukuthi linanzelele impilo zenu lingaze lahamba khonokho esikutsho ukuthi abantu besiyahlangana bebaningi. Yikho lapho okuvuka khona ingozi embi kakhulu. Siyabonga kakhulu sifisela impilo enhle.
So Jonga, according to Professor Solo Ngwenya, it's very, very critical for people to avoid crowds. Because he says, you know, going to crowds is a very dangerous thing because this thing is airborne. So people must avoid at all costs going to places where there are large crowds. So it's really encouraging people to avoid that.
Mm-hmm.
Over to you, sir.
Wongu vadiwa wateri manzwa vanga wachitaura hapo ndi Professor Solo Ngwenya ndichiremba mkuru pachipatara chemupilo kubulawayo vanga wachitanangura maipiro akaita utachiwana we Omicron nairo denda racho re COVID-19 vachitaura kuti kungozvichengetedza nokutera mitemo yakatarwa ne WHO ndochini chihombe vatsinira nyaya yekuti kana zvichikwanisika vanhu tisangoenda tichiungana munzvimbo dzinenge dzichinge dzakaungana vanhu vakawanda nekuti utachiwana uhu huri kuwanikwa mukufamba kunenge kushita mhepo patinotaura paye kana pangava pakuimba kana chii tine tumate tumwe tudiki twatisingatoona tunobuda tunenge tuchitakurwa nemhepo tuchiendawo pamiromo yemimwe pamhino maziso pemumwe ndokutopararira kunenge kuchiita utachiwana ihwohwo saka vari kukurudzira kuti kana zvichikodzera tisange tichienda munoungana ungano kana tamanikidzika kuti tinge tichienda imomo topfeka mamasi nekugeza maoko nekutedzera mitemo yekusiya madaranganwa kana kusiya mikaha kana magep tisagara takabatana tiite ma 6 feet apart aya kids.
I think we also have Rusike. Can you introduce him to the people?
Ndizvozvo kids, tina vaitai Rusike vanove mukuru wesangano recommunity working group on health tichinzwawo huri kure yataita navo pamusoro penyaya yekuwanikwa kwe kana kuti yekuziviswa nehurumende kwekuti munyika mane fourth wave yedenda recovid-19 kids.
Varusike, chatanzwa gurukota rezveutano vari mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaya Constantino Chiwenga vachizivisa nyika kuti munyika mava fourth wave yecovid-19 chinove chinhu chamava magarawo muchiyambira imi sesangano kuti vanhu vakasangwarira fourth wave inopinda munyika zvii zvamungataura pamusoro pechiitiko ichi?
Ndingati isu hedu hatisi kushamisika nekuda kwekuti nyika yasangana nedambudziko refourth wave. Hongu tiri kuona huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 especially musvondo rapfuura irori hwanga hwakwira zvakanyanyisa asi hazvina kutanga musvondo rapfuura irori. Ndingadavira kuti tani nguva veruzhinji takavarayirwa zvakanyanyisa veruzhinji tisisatevedzere matanho aya atairamba tichitaura yekuti vanhu ngavazvidzivirire kunyanya-nyanya nhau yekutekwa kumamaski nemazvo nhau yekugara madaranganwa nhau yekukurudzira veruzhinji kuti vaende vanobayiwa avo vari kukurudza. Saka isu hedu hatisi kushamisika kuti nyika yasangana nedambudziko guru rekurwisana ne-fourth wave yecovid-19.
Iyo fourth wave iyi ine musiyano wakadii nemamwe mawave akambobatawo nyika?
Ndingadai kuti tikatarisa fourth wave yatava nayo izvinezvi yatarisana nevharieti idzva riri kunzi Omicron iro ratakatarisana naro iro riri kunziwo zvekare rine ukasha hwakatekwa kaviri tichienzanisa nedelta varieti yatanga tichirwisana nayo iya. Uye dambudziko rinoita nderekuti panouya varieti itsva tinenge tisina dzidziso kana ruzivo rwakakwana kuti richazenge richifamba sei uye rinopa njodzi yakanyanya kumira sei. Uye tingade kuti varieti riri kuyawo zvekare tatarisana nehorode yenyuwere nekrisimusi sezvakangoitikawo zvekare pasecond wave. Second wave yakauya gore rapera nguva iyoyi yatiino yakangofanana inoyi apo tanga tatarisanawo zvekare nehorode yekrisimusi nenyuere apo tinoziva kuti veruzhinji tichazenge tichifara tichipembera horode dzimwe nguva tichifarisisa tichitadza kana kucherechedza matanho aya anenge akataurwa aya maringe nekudzivirira kana kurwisana nedenda recovid-19.
Mushure mekunge hurumende yazivisa nezvefourth wave pane shanduko yamungatarisira here kubva mune veruzhinji kumaitiro avanga vachiita mungaona here vachiita kutirimuka kuti regai tidzokere munzira dzekuzvichengetedza kwane fourth wave?
Chekutanga chatinenge tichinyanyotarisira ndechekuti veruzhinji vauye neuwandu hwavo kunyanya-nyanya munhau yekubayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 sezvo zvakaonekwa kuti vaya vanenge vakabayiwa vanenge vaine dziviriro iri nani tichitarisa kune vaya vanenge vasina kubayiwa. Chouyawo zvekare rufu chairwo runotyisa uye urwere chaihwo hunotyisawo zvekare Saka tinenge tichitarisirawo kuti veruzhinji vachazenge vachiita mararamiro anoenderana nechenjedzo yavanenge vachipiwa uye nekutyawo zvekare kuti ndinokwanisa kurasikirwa neupenyu kana kuti ndinokwanisa kubatwa nedenda iri ndokusvika pakuzorwara kana kurwarirwa nemwana kana kurwarirwa nemhuri. Saka izvozvo zvimwe zvezvinhu zvatinenge tichitarisira kuti zvinogona kuisawo pfungwa dzekutya mune vanhu kuti nokuda kwokuti vazhinji hatina zivo rakakwana nenyaya yevharienti irori rinotaurwa reomicron rinoi. Saka izvozvo zvinokwanisa kuisawo kutya mune ruzhinji zvigobatsirawo zvekare kuti vave vanotevedzera matanho ese ari kutaurwa ekuzvidzivirira iwavo.
Yes, Tonga, there you are.
Yes, Gibbs, that was Mr. Itai Rusike, Director of Community Working Group on Health. He was talking about the fourth wave. He says, as an organization, they were not surprised to hear that there is fourth wave in the country because there was too much complacency amongst the Zimbabweans in the country. And he is encouraging people to go and get vaccinated, especially those who are yet to get their doses. He says that way it will help to protect others from contracting this virus. And just like what Professor Ngwenya said, he's urging Zimbabweans not to go into crowded areas and also to adhere to WHO regulations.
Yeah, loge ngudokotela Rusike, udokotela Rusike ukhangela ngakhona ukuthi okhangela ubhekane labantu abathiyeneyo. Singathi ke ngumqondisi we-community working group on health ukhangela ke ngezempilakahle. So ke uthi abantu njengakhona kokwethulwe ngusola Ngwenya usiphisa mfundo uthi akumelanga ukuthi bagudlane labanye kakhulu ngoba kuyahlupha lokhu imkhuhlane lo uyanamathela nxa abantu behlangana bebaningi. So uthi hayi ningakwenzi konke lokhu. Uthi njalo kumangalisa ukuthi sokumemetheka i-fourth wave kweZimbabwe ngoba kukhanya ngazani ke abantu kade sebelahlela katshana izayeka lokhu amasilawa bengasanaki kangako. So we are lucky that we have as Jesus Wanda as well in Bulawayo. We have been talking to different people about what is going on with their lives during this kind of pandemic. So, and with the fear of the Omicron SARS-CoV-2, so people are very worried, Chonga. Some have lost businesses and so forth. So he went to a certain family and asked them about what they are facing. Here's what they say.
Linda, mami, come on. Yebo mpho. Yebo uhlezi lapha uhlezi abantu bakho lapha. Yebo abantu abantu. Lo ngubani?
Lo ngurebeka shumi.
Lo ke.
Lo ngusintu yangu.
Okay.
Labazulu.
Yebo. Siyezwa ngalo mkhuhlane omuthi othi usukhona. Abantu bevale abantu abasasebenzi. Wena uthini ngawo?
Mina ngibisizishuwa ngilosizi. Asikwazi ukuthi sizathini. Lokhu labantwana hanti basikhona le mazweni e-South Africa.
Icandi babuye.
Besikhangelele ezimnandi ngekhisimusi. So sesibonga ukukhuleka ukuthi uNkulunkulu ungenela abantu kube lo tshintsho abantwana bebuye siyakufa ngendlala.
So wena ubona njani okwala ukuthi abantu bavalelwe ubona nganasiyo into enhle le?
Ngingathini njengobana abazinga umkhuhlane bethi bavala la mnyaka ngingalapho
engingaa. So wambona umuntu obulaye khona?
Ngizwa bethi mina hhayi bengingakambona.
Kodwa sahlatshwa yini wena?
Ye hhayi mina sengahlaba zombili.
Urebeka wahlatshwa?
Ye.
Ye?
Ye ngahlaba.
Uyezwa yini umkhuhlane lo wena uthini ngawo?
Hayi ngiyawuzwa sibili kodwa angaze ngiwubonisisele. Ngibulawa yi-corona yakhona ukuthi kuhamba njani angilalwazi kangako ngawo.
Kanti manje-ke ikhisimuzo yidlala thina abasegole bengasabuya ekhaya.
Hayi vele sizobuhlungu kakhulu ngoba vele besesilona imphimbo.
Ye. Njengalodla kakhulu lo bese usolelile la umphimbo.
Ye. Ye hayi basitulalile sebenti wakuthi sibe laba.
Lowa
foyi. Ngoba iChristmas ifamily njengoba kumele kube nefamily.
Ngicela nophuma wona elizwenda.
Hayi na indisikhathi sise singaphuma.
Wawuse ngaphe gole.
Hayi sebesiyala kubo Mozambique.
Usiyawona. Akunjeli ibhizinisi oyibuyele okunganani khona?
Injani?
So uyibulele kunganani i-lockdown le business?
Ibhizinisi waba abantu babesesaba ukuphuma phandle njalo babesesaba lokuthenga izinto esabe sizithengisa esikangafiki le-COVID.
Lawo futhi ohamba eMozambique?
Hayi.
Ubona ngala. Hayi phuma umntwana eqonde eMozambique khona la uChalo Varoma.
Alo nganyeke la bengikhukho kunye ngithi inkosi sikelela khona ngale ngokwazini.
La yomabhela vele eMozambique
la. Yela yomabhela.
Sho kule mpahla la.
Lapha kule mpahla.
Hey.
Kule mpahla.
Impahla lezi kuthi azivela ngapi? Lithenga phe eMozambique ngapha khona.
Yeah,
the sister
and
Dad, who shall be sitting in Dad? Oh, M. Dad. Hm. Who tells him about the machine? Hm. You have to have a name, but I have a crew man, China. He imparted in this Villa Boeing in America. Isn't that cool?
Yes, one of the cleanest willing passes up when I would
have my
second hand, what I, my second hand alone can't clean.
Manje uphila ngani wena mama la?
Ngakho khona ukuthengisa amabhele wona. So ha kulezi nsuku ibusiness iphansi, hayi indlala ingenile.
Okay. Indlala ingenile. So wena ngakharanti thina uhulumende lapha akhiphe lokhu izinqumo lezi ezivalelayo.
Singake simhambele phambili.
Selibubukela la.
Sesibukela nje sponge hayi sizabona ukuthi kuyaphetha kunjani. Kodwa hayi sithwele nzima. Hayi umkhuhlane lo. Hayi usiniso kunyokunye sesijayele siluthu.
So lapha kumile somabhele lahlala kuphela.
Ayahlala nje. Phela ungazi ukhuluma libeke lapha lethenal ithali la ngitsho lo yedwa umuntu obuya ekike endoda. Abantu abalamali asazi kumbe ivalwe ngumkhuhlane kumbe yama lockdown.
Abantu abasebenzi kuhle.
Abantu abasebenzi kuhle. Abantu abasebenzi kuhle. So imali kayikho.
Wena ke riphi kwenza nempilo?
Hayi thengisa wona amabhele.
Elimthumayo lo.
They are Junga. So that's a family which is surviving on selling second-hand clothes. And they're saying business is very, very low. Because one of the fears that they are expressing is, you know, people are even afraid of buying these clothes.
The old, they used to clothes.
That's right. They're saying maybe they are contaminated. So they're losing money because of that. And secondly, people, according to them, don't have money to buy clothes. Even second-hand clothes. So they are saying the situation is really, really bad. And at the same time, they were expecting some relatives to come from South Africa, you know, brothers, you know, sons and daughters. But this time around, it seems it won't happen because the government has put some regulations in which when you are coming into the country, you need to be checked of COVID-19 and all these kind of things.
And the possibility of being quarantined.
That's right. So they are saying... They are going to have a very tough time this time around during the festive season. So these are some of the things that people are actually facing. And we're happy that Ezra Jesus Panda is actually bringing out, you know, some of these concerns that people are facing.
Ndizvo zvo tanzwa kune mhuri iri kuvulawayo vari kurarama nekutenga mabhero embatya dzakashandiswa dziya dzinonzi nevamwe used clothes. Wachenda kana watu kumikambo ya kasi ya nasi ya kuMozambique tanzu wa shitara watu wano zoana kufa kuMozambique asi wano zitorera kwa mutare wazuwea wachitenge samunyika jino warukute hakuna kana munu mweche taru kuya kuno tenga jino shinige jirukuti netei nekuti wana mari uye wame wanenga wane kakushika kwa kungo funga otisezo ziri mbashka za kambo shandis kwa ne wangu zinu kuna kungezine utachwa na we COVID-19 uye warukuta nisirukuti muri zaadzi chifana kwa South Africa ama nesha mari vange vari pamwe chete munguva ino yezero reKrisimus vanogona kukundikana kuuya munyika nenyaya yemitemo yakadzikwa yekuti vanhu vanenge vachipinda munyika vange vachivhenekwa COVID-19 PCR testing kana kuendeswa kuquarantine vachinogara voga zvokuti mazuva 14 anopera zero reKrisimus rinopera musati masangana nehama neshamwari Gibbs.
Yes, and at the same time, I think we are discussing another very important issue here concerning the death of human rights lawyer Jehoma Vinga, who died at the weekend. He passed away in South Africa. So there are some details that we need from the family members. But according to his brother, he actually died in South Africa, and they are making arrangements for his burial in Harare. So now we are joined by Professor Rikim Konza, who is in South Africa. Welcome to the program, sir.
Thank you very much, Mr. Nkomo. Good evening to your viewers.
Now, today is Mr. Gifts Dube.
I'm happy I look like Dube.
This Gifts Dube.
Oh, sorry, Gifts.
No problem.
Gifts. Wonderful.
Yes, Joga, go ahead.
Yes, Professor Mukonza, you are one of Mr. Jehovah Vinga's friends, and we understand that you are running around in South Africa trying to make things work out there, working together, assisting the family here and there. May you update us on the status of the funeral?
Go ahead.
Thank you very much, Mr. Remiri, for this opportunity to come before your listeners to share some information. Indeed, I am one of the many friends that probably before I even go there, allow me to pass my condolences on the passing away of Mr. Dewoma Vinga. I want to pass my condolences to, first of all, to his family, his mother, his siblings, his wife, and his children, also to his friends, and to many other people that Dewa was interacting with, both at a professional and at a social level. It's really a sad loss, one that some of us are really finding hard to, you know, to accept. Indeed, I'm one of the many friends that Dewa had, and his death, as I've already alluded, came at a time when none of us expected it. But we've got to accept it and move on. But it's something that is quite difficult. Yes, there are arrangements, as has been calculated by the team that is organizing amongst us as the West friends. We have chosen those that are really working very closely with the family to work out, you know, the plans to repatriate the body of our dear departed friend. There are quite a number of, you know, things that have been, you know, organized. Maybe the first thing is there are certain details that I'm not at liberty to share because the family is still to make decisions. For example, details about what really was the cause of the death. There is still a process that should establish that. And we are waiting for due process to unfold. But as that is happening, as the family is making a decision about that particular aspect, we have worked with the family to make arrangements to commemorate this great life of Mr. Mavinga, such that today, Monday the 6th of December, from 7 to 9 p.m. South African time, we are going to have a memorial service where, you know, people are going to be allowed to, you know, share. Those that would have been selected are going to be allowed to speak. And the program also tells us that tomorrow we're going to have a similar program, same as Wednesday. So the other aspects are going to be unveiled as time goes on.
Yes, hold on there. Let's bring in Dr. Mento Nyashano. I'm told he wants to leave because he's attending. He wants to attend an event. Welcome to the program, Dr. Nyashano.
Thank you. Thank you very much for having me. Thank you, Gibbs.
I know that you know so much about Dewoma Vinga. So what can you say about him as a person and as a professional?
I must say I'm really shocked. I learned of it very, very late. And what I would say, Sekuru Dewa, Moyondizo Mavinga, was a brilliant lawyer, a human rights defender, a person who was selfless, very, very approachable, and a person who had the people at heart, a person who has actually spent most of his time fighting for the rights of the people, not only in Zimbabwe, but across the globe. So I say it is a great loss, not only to the Dewa family, but it is a loss to the international community, to the people of Zimbabwe, and to the academic world as well. So this is definitely something that has struck the community. In the eyes of Ubuntu, it's a loss of what the village has always worked to help them in future. This is really, really a deep loss.
Yeah, if you may just hold on there, let's hear from Joseph Chuma of ZANU-PF.
Platform in LA, Studio 7, Wemnyaga Tize, Sipuma and Shenanes Chine, Dabo Vishbamba, Udaba Zimbabwe, Dava Lavaho Cruz Benoto, window that Elombono Ochine Sibili, Goda into a Kavitanga Ubana, a village on Nipo. Besihloniphana noma singaboni into ngokufanayo besingakazi sithethisane besilwe besifaka imbono yethu ngendlela elokuhlonipha phakathi indlela eyenza ubana noma sihlangana buso ngobuso besingeke sadumelana sezisithi mhlawumbe sikhubazene ngabo besomele silwe ibi indoda evumayo ubana hayi umbono wakho ngiyawuzwa nxa ngiwubeke kuhle layavume silahlekelwe ke kakhulu indoda enjalo okuningi siyakwazi ubana uNkulunkulu uyakhulumana into yonke lesikhathi sayo ngiyabona esake isikhathi sesitshayile umngcelo wakhe sowufikile kwakathe sikuphela sesingakutsho ubana sithi silusizi kumuli yakomavinga sikhala labo ndawonye ngiyabona le Studio 7 nemoli ye Studio 7 yonke sikhala labo ubana sithi kona namhlanje sithi hamba ngokuthula ndiyamavinga busebenzile uqedile wakho umsebenzi siza kulandela lathi ngiyabona.
So that is Joseph Chuma, and I still remember the time when we would bring here in this show, you know, Joseph Chuma and Dioma Vinga and others. And he says, I used to respect his opinion. And I'm sure that even if we met at a beer drink somewhere, we're not going to exchange blows. Because Dewa's views were straightforward. He was a man that knew what he wanted. He was a man that knew his job inside out. So if these are words from an opponent, what do you think, Dr. Nyashan?
This is very, very great, and it actually shows maturity in the political discourse of Zimbabwe, not only Zimbabwe, about the people of Zimbabwe, and how we also exchange our views. And I think this should actually be a lesson to those who actually bring violence in politics and say, when we are exchanging ideas, we are trying to better our community. My perspective should not be seen as an enemy, but people should exploit the advantages that exists in my perspective. And on the other side, I should also listen to what the other side is giving. And a fusion of all these two ideas can bring us forward. And this is actually maturity that we have always looked for in our country. And I hope that a lot of people will only not talk about the good of somebody when they have been taken. But we need also to appreciate ourselves during the lifetime and exercise those things that we are saying now, that we respect what one of us is saying. And I think this is very great.
Chonga.
Ongu, tinoti tine urombo se Studio 7 ku mwiri kwa mavinga. Shamwari dzavo, sangano rawo re Human Rights Watch, nevose vavai shanda navo. Tinoti tiri kuchema nemi pamwe chete nekurasikirwa nava mavinga. Tinotendawo zvakare Dr. Matthew Nyashano kuve pano pachirongwa muchikurukurawo nemabasa aiitwa nava mavinga mukushanda neveruzhinji. Tanzwa mumwe wevanhu vatupura vataura vaJoseph Chuma veZANU PF vataura yekuti aiwa vamavhinga vanga vari munhu wekuti kana dai musina muono mumwe chete muchiona zvakasiyana, vanokutsanangurira maonero avo nenzira yakanaka ine ruremekedzo. Zvimwe chetewo naye vachuma vakati aiwa munhu andairemekedza zvikuru nekuti anga achimira nemaonero ake asi achiremekedzawo maonero evamwe. Ndo nyaya iripo. Tinotendawo zvakare Profesa Ricky Mukonza kuve pano pachirongwa. Muri mumwe vakashanda navamavhinga mumabasa akasiyana siyana uye muri shamwari yavamavhinga. Tinotenda zvikuru kuve pano kwamaita. Ndomboenda kuna Profesa Mukonza vanyashano vachimbotura mafemu. Tinoziva kuti upenyu hwavamavhinga hwanga huri upenyu hwekushandira veruzhinji kwete Zimbabwe chete, asi vana vemuAfrica zvikuru kuchamhembe kweAfrica. Tine mumwe mutauri anga achitaurawo kuti vanga vachizvipira kurwira kana kodzero chaidzo, kutyorawo kodzero dzevanhu kuti zvishande zvichiitika munyika yakaita seEswatini. Munoti nemabasa iwayo
navamavhinga mabasa makuru anoda kuremekedzwa. Ndachitaura nemumwe masikati anhasi ndichiti generation imwe neimwe ine magamba ayo. Tine magamba akada rusununguko rweZimbabwe vakaita basa rakanaka, asiwo taane magamba akaita saivo vamavhinga ari kuita zvinhu zvinobata upenyu hwevanhu, kunyanyanyanya avo vari kuzasi zasi vanogona kunge vasina vakawanda vanovatarisira. Izvi zvataurwa nemutauri ataura kuti vamavhinga vaimirira vanhu, ndinopupura pachokwadi kuti ndo zvavaiita zvechokwadi. Handisi ndoga pakupupura ikoko. Mukaenda kumasaisai, pangava paFacebook, kungava kuTwitter, munoona huchapupuwe zvandiri kutaura izvi. Vamavhinga vakanga vachiti vakanzwa kuti pane zvisiri kufamba zvakanaka pakutyorwa kwekodzero dzevanhu, kungava kuSwaziland, kungava kuBotswana, mungava muno muSouth Africa chaimo, vaishamira, vaitotsvaga, vainzwa ofona kuti Ricky Shamwari une nhamba here dzemunhu anga andikonekite kunyingirikini kubato rakati rakati rekuSwaziland, tione kuti tingabatsira vanhu ava sei. Chandinoda kuti nditaurewo semunhu ane makore makumi maviri ndazivana navamavhinga ndechekuti uyu mweya uyu hauna kutanga nhasi. Vamavhinga vakanga vari mutungamiri wevadzidzi paUniversity of Zimbabwe, vanga vari president weSRC yenguva ya1999 to 2000. Ipapo pavanga vari president, mweya iwoyo waingouona mweya wekumiririra avo vari kuzasi zasi. Vadzidzi vakanga vasina vanenge vaine kodzero dzavo dzachikorwa, vasina anogona kumira navo. Vamavhinga ndivo pavaiwanikwa ipapo pamwe chete nevamwe vavo vakanga vari mesarasi. Saka mabasa aya mabasa anoda kuremekedzwa vakandemiri. Mabasa ekuti hatifani kungoatora semabasa nhando, mabasa anoda kuremekedzwa zvikuru. Regai ndimirire ipapa ndipewo vamwe mukati.
Aiwa, ndinotenda zvikuru Profesa Mukonza. Regai tinzwe kana Dr. Nyashano vachiri pedyo kana kuti paine vamwe vari kupinda muchirongwa. Dr. Nyashano, ndofunga manzwa zvataurwa naProfesa Mukonza. Imi manga muri mumwe wevanhu vanga vachimbogara navamavhinga kuBritain kwamuri ikoko, muchionawo mashandiro avanga vachiita kuburikidza nekusangana mumaplatfomu akasiyana siyana. Zvii zvamunganyatsotaura kuti vamavhinga vaiita uye zvavachazikanwa nazvo muupenyu hwavo?
Ndinofunga kuti vamavhinga vachazikanwa nekumiririra kodzero dzevanhu vasingatarise munhu kuti anobva kupi sekutaura kwaitwa naprofesa Rukonza. Vamavhinga kana zvinhu zvikashata kuSwaziland, kuSouth Africa, kuBotswana, kana imomuno muUnited Kingdom, vaiwana kuti vaitsvaga kuti vangaisa voice papi rekuti ringe richiratidza kuti kutsutsumwa kwevanhu uku kunenge kuri kunoda kuti kutariswe nezvazvo. Vamavhinga vanga vasingori munhu wekuti unoti vakangomirira izvi bazi. Anga ari munhu wekuti pakutaura naye chaiko chaiko, munhu akanga akasununguka, aiziva kutaurawo nevamwe, aiziva kukudzawo vamwe, aizivawo kuti anobatsira sei vamwe. Ndinofunga kuti tichitarisa mabasa avamavhinga atarasikirwa zvikuru nemunhu anorwira kodzero dzevanhu, ende ndinoti tine urombo kumurie kwamavhinga nezvaitika. Vamavhinga vachange vachisuwiwa nevanhu vakawanda zvikuru. Ndingapedza zuva rese ndichitaura nezvemuchinda uyu. Muchinda akanga akashinga kutaura zviri pachena zvekuti anga asingatye munhu kana kuti akamira sei. Akanga achitaura zvinoenderana nezvaari kuona, uyezve achitaura zvinoenderana nezvekuti munhu akadzvinyirirwa asunungurwe.
Thank you very much. We also have some messages from different people who worked with Mavhinga. One of them is Ngabuto Mabena. He is the chairperson of the Zimbabwe Community in South Africa. Here is his message.
Ukudlula emhlabeni kukade waMavhinga usichiye sikhathazekile emoyeni besingacabangeli ukuthi yinto engenzakala ngalesi sikhathi esiphakathi kwaso. Lapho izonane zaseZimbabwe zincitshwa khona incwadi zokuhlala eSouth Africa, lapho abatshayeli bamaloli behlaselwa yindoda le besisebenza layo kakhulu odabeni lwezalwane zaseZimbabwe ezihlala lapho eSouth Africa. Yikho-ke ukudlula kwakhe emhlabeni kusishiye sikhathazekile enhlizweni. Sithi umoya wakhe awulale ngokuthula, sidlulisa amagama enduduzo emulini yakhe kubangani bakhe lalabo bonke kade sisebenza nabo.
So according to Ngabuto Mabena, they used to work with Mavhinga in terms of immigration issues, and he's saying that he was a diligent guy. He used to work so much for the betterment of society. We also have another person who sent us an audio, and that is Evelina Ngobe. He is a human rights defender. He is in Bulawayo. So let's try to look for his message. Here it is.
Ukudlula kukade waMavhinga emhlabeni kuyinto embi kakhulu ezwisa ubuhlungu. Ngumuntu mina personally engisebenzelayo, esisebenze sonke silwela amalungelo abantu isikhathi eside kakhulu. Ungumuntu okade ephefumula amalungelo, ehamba amalungelo, ebona amalungelo, elwela amalungelo kuso sonke isikhathi, kazange walukhohlwa uhambo lwakhe emhlabeni ukuthi uzamela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi. Umuntu okade engalwazi ubandlululo nxa kusize emalungelweni abantu, amalungelo abomama, bobaba, konke kuye bekufana. Silahlekelwe kakhulu ngokudlula kwakhe emhlabeni, silahlekelwe isizwe, silahlekelwe i-Africa, ilahlekelwe i-Human Rights Watch, balahlekelwe bonke abantu emhlabeni.
So according to Evelina Ngobe, Tewa's death is a loss not only to Zimbabweans, not only to the Zimbabwe lawyers for human rights, not only to all Zimbabweans, but to the whole world. Mm-hmm. So he's saying he was a great man, he was a man of a great vision, and at the end of the day, he never ever discriminated against people. So he didn't mind whether you're coming from Macheteni, you're coming from Dotito, you're coming from Mutare or Karipa, you can mention everywhere. So he says Dewa would approach things according to the way he sees them, as a lawyer, and that was it. He would even attempt to speak in Ndebele. I still remember one day when we
were I remember that day.
So he actually changed and started speaking in Ndebele, and I was surprised that he understood the language and he could speak. And he had a deep accent, a Zulu accent. So we used to laugh about it. And, you know, every time, from then onwards, I used to speak to him in Ndebele, and not Shona, you know. He would say, no, I want to learn more.
And yeah, that's
right. And that's how some of us learn some of these languages. The moment you speak that language, that's how you catch up with the owners of the language. So we still have Dr. Matthew Nyashan.
That's okay, Gibbs. You know, I was also talking to Mr. Dennis Juru of the International Cross-Border Traders Association. He was supposed to also have joined us here on the show. I think he was having problems with his network. But he was telling me that there's a deep gap created by the passing on of Mr. Mavinga. Mm-hmm. He has left a very big vacuum, not only for Zimbabweans, but for Southern Africa, if not the world, because there were many people who were also learning from what he was doing in Southern Africa, and they were also doing that in their regions. So it's not only a loss for Zimbabweans or for Southern Africa, but for many regions of the world.
Yes, and we understand there is a Moyo Solidarity Fund. Maybe Professor Mkonza knows something about this Moyo Solidarity. Know anything about it?
Yes, indeed, there is a solidarity fund that we have initiated, and I actually have details of people that where the funds are directed at. For example, in Zimbabwe, we have Mr. Itai Zimunya, who I'm not too sure if I can give the phone numbers right away. We have Mr. Itai Zimunya, who can be contacted on +26377 22 88 605. Then in South Africa, we have Mr. Otosaki. Mr. Otosaki, we gave his account number. I think I'll make all this information available to Mr. Kandemiri so that he can share with the public. Then in United States of America, we have Mr. Freeman Chari, and the details of how people can move the cash to him given. In Australia, we have Mr. Henry Jaji, and also the details are there. In UK, we have Mr. Brighton Mutibuka. The details of his details are also there, and people are free to make contributions to this fund. Primarily, the funds are going to be used to cater for the costs associated with the funeral. If there is anybody will remain after that, then I think decisions will be made as to how it will be used by the family. I think those are the details that I have.
And I'm told the ultimate goal is to have some remembrance kind of thing for Tewa in terms of the human rights issues.
Correct. That's the ultimate goal. But for now, we have this immediate challenge that we need to ensure that we give him a befitting send-off. So that's why I mentioned that. But yes, you are correct. Beyond what we are facing now, we would want to do something a long-lasting, poster that to demonstrate that Dewa was the hero that he was.
Ndokumbira kuti Professor Mkonza mungodzokororawo mashoko iwayo nerurimi rwamai kuti pane homwe yamuri kutaura iyoyo nenzvimbo dzekuti vanhu vari kwakati vanogona kunge vachiisa mari dzavo vachipa kunaani nekunaani.
maita enyo akande mire wongu tine wongwe yata yata kuda nayo se shumari za mshaka vude wa mavinga uye tishanda pamwe chete nemhuri yekwa mavinga tendera na kutitite wongwe iyoi tikati susu vanhu shamwari dzadhewa dziri kwakasiyana siyana dzimwe dziri muZimbabwe dzimwe dziri muno South Africa dzimwe dziri kwakasiyana siyana saka nokudaro vari muZimbabwe vanogona kubatana nevanonzi vaitaizimunya vaitaizimunya vanobatwa pa namba dzinoti +263 77 22 88 605 ndo panobatika vaZimunya vari kutibatira homwe yedu vari kuZimbabwe muno muSouth Africa tiri kubatsirwa navaAutosaki vaAutosaki vatipa mabanking details avo kuStandard Bank namba dzemabank dzeaccount yekuStandard Bank yatapiwa navaSaki inoti 100 95 033 112 ndopataura ndichikasira saka ndichapa vashamarari vedu information iyoyo but ku United States of America tina va Freeman Chari vatipawo matales avo ekuti mari iri kuinofambiswa sei kuti isvike kwavari vagozounza kuhomwe yandataura ku Australia tina va Henry Judge vajaji vanobatika pa namba dzinoti +61 452 020 975 ndo panobatika vajaji ku Australia vese vari ku Australia munobata vajaji ku United Kingdom tiri kubatirwa homwe yedu nava Brighton Mutebuka vashanda nava mavinga magweta ese vanobatika pa namba dzinoti +44 78 52 344 915 saka ndo vanhu vari kutibatsira kuti tiunganidze mari yekuti chekutanga chatoda kugona kuita kupa vamavhinga tivaende kunzvimbo yavo yavachanoradzikwa neruremekedzo runoratidza ugamba ravanga vari asi pamberi apo tanga tichida kuti tigozoitawo chimwe chunhu chinoratidza kuti vamavhinga vanga vari gamba kudzivirirwa kwezvekutyorwa kwekodzero dzevanhu mudunhu rese reSouthern Africa saka ndo urongwa huripo asi pari zvino takanangana nekuti tigone kuradzika hama yedu neruremekedzo ndokunga ndapa madetails ane chekuita nehomwe yandataura ndinotenda
ava tinotenda zvikuru Professor Mkonza
iye siyamuzwa ke uprofesa Ricky Mkonza lapa kukhuluma ngakona kuke sokubunjwa isikhwama okuthiwa ke yimoyo Solidarity Fund esokuthi ke kubuthaniswa imali kwenzela ukuthi umavhinga ayibekwa ngemfanelo ukuthi umavhinga ngoba yindoda ekade iqakathe kokumangalisayo njalo kade ihlonipha konke okwenziwa nguZulu so ngakho ke kumele ukuthi ke ayibekwa lapha bekwa khona ngemfanelo njalo kukhanya ukuthi kuya ngaphi konke lokhu ukuba nguye. So okay, I think we are almost coming to the end of the show, Chonga. Mm-hmm. So let's bring in Robert Ndlovu, who is actually in telecommunications. He's an expert. This guy used to work for Google and is in Zimbabwe right now. So he wants to tell us a bit about something that is a little bit different from what we are discussing here. So he's been going around in schools installing, some computer networks and so forth. And he says this is the best way maybe of beating Omicron among communities, especially when children have access to telecoms. Welcome to the program, Mr. Ndlovu. So I think he's a bit stuck there. I think we've got some bit of network issues. So kwa chonga.
Gipsy Tanz, kwa kuna Professor Mukonza, we heard from Professor Mukonza, who was explaining matana awara kuita seshamari ekunge vachibatsira mukuona kuti shamari yavo vadyo amavhinga vawana ruremekedzo rwakakwana rwekuti vange vachitakurwa kuenda kunoradzikwa kumusha nezvimwe zvose zviri kutarisirwa. Chinhu chikuru chatinoita Gibbs kuti muupenyu hwedu tinofanira kunge tichirarama tichisiya mark yekuti vanhu vanoti aiwa izvi ndo zvaiitwa naningi, kana ukanzi nhasi hauchisipo vanhu vanosara vachikuchema nekukuremekedza sezviri kuitwa kunava mavhinga.
So what should people remember Tewa for, Professor Mukonza?
Thank you very much. You know, I was reflecting on this very issue earlier on, to say when I look at a person of Tewa's stature. Now, the first thing that I realized, Mkoma Gibbs and Mkoma Jonga, is that, you know, when you are working like Dewa was doing, I don't think he really understood the impact that he made in people's lives. I also, as a friend, did not really imagine that Dewa had made such an impact. It is only now when people are sharing their experiences, are expressing their loss, that I say to myself, this man really worked. But what would we remember him for? Number one, we would remember Dewa as a courageous man. He had the courage to confront systems that were working against people, particularly against poor people. He had the courage to challenge systems that were oppressive to, you know, people. Number two, Dewa would be remembered as a person who was forthright in his views. You would not guess what Dewa meant or what position Dewa stood for. He was somebody who was quite open about where he stood, and he did not care that much about the consequences that could befall him for standing in certain positions. Mm-hmm. So that aspect was something that the other thing that we would remember Dewa for, something that has already been alluded to in this program, and also I saw it in the post of the Director of Communication for ZANU-PF, Mr. Tafadzwa Mgwadi. He said, look, I would differ with Dewa on many aspects, but I can't take away one. That is, he was a man who respected others despite differences in opinions. And this point is not something that, you know, started now or something that just came up. He started it even when he was still a student leader. I, for one, was at some point, you know, on the other side, supporting a rival candidate to Dewa Mavhinga. But we would find time to talk despite being in different camps. So there were aspects. The other important thing that also I think I would end with, because there are many things that one could say about Dewa. An important thing, Dewa made the impact to people's lives despite him not holding any political position. And I know there are people in Zimbabwe and elsewhere who are waiting to be MPs, who are waiting to be presidents in order for them to make a difference in people's lives. But I'm saying, look, we have an example in Dewa Mavhinga of somebody who did not hold any political position, but was able to make a difference in many ways that we are hearing from those that testify. So we are learning a lot. Make a difference wherever you are. Thank you.
Thank you very much. I think on that note, we end our program today. We thank our guests this evening, Professor Ricky Mukonza, Dr. Matthew Nyashano, and Joseph Chuma, Mr. Joseph Chuma, who is in the Central Committee of ZANU-PF, Mr. Ngabuto Mapena of Community Zimbabwe Community in South Africa, and Mr. Evilela Ngube, who is a political and social commentator. Signing off from Washington, this is Gibbs Dube saying good night, Zimbabwe.
Enda Mjonga kande miri tosangana muzvirongwa zvestudio 7 notevera.
Good night.